nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasti kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 19 2017. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinodambudzigurira tinaro pautungamiri hwesatadhaya tinogara tichema navo kuti havaratidzi kuva nechido chikuru chekugadzisa matambudziko munyika yeZimbabwe nemune dzimwewo nyika.
Vatungamiri vesadhak avo vari kusangana muPretoria nhasi voshorwa nekusagadzirisa matambudziko ari mudunhu ravo.
Isu chatinoda ndechekuti basa redu rivepo. Chakaipa ndechekuti munhu anouya mangwana ouya woti ndagura pei yako, nhasi wakutanga basa na 7 uchaisa na 7 mangwana makuzeni hapana overtime.
Vamwe vashandi pamwe nevari pamudyandigere vekambani yeNRZ vanoti vanoimba kuti urongwa hwekumutsiridza kambani iyi huchabudirira. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti nyaya yeuori ikamiswa, Zimbabwe inokwanisa kuvandudza upfumi hwayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzemusadhaka vatanga kusangana muPretoria nhasi kuti vazeye nyaya dzezveupfumi kunyanya mudunhu ravo. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera mangwana. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndiwo vavesa chigaro veSadhak, chigaro chavatora kubva kuna mambo Muswati wechipiri vekuSwaziland. Asi vamwe vanopikisa nemasangano akazvimirira oga vanoti vatungamiri ava vari kutadza kugadzirisa matambudziko ezvematongerwo enyika ayo okomba munyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe iyo iri kuita sarudzo gore rinouya pasina mitemo yakajeka yekuita sarudzo. Mamwe masangano akazvimirira akatoendesa zvichemo zvavo kuSadhak vachiti ikasakoshesa kodzero dzevanhu vachatanga kuratidzira. Mukuzeya nyaya iyi Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga.
Ndinodambudziko guru ratinaro pautungamiri hwesadhak tinogara tichichema navo kuti havaratidzi kuva nechido chikuru chekugadzirisa matambudziko munyika yeZimbabwe nemune dzimwewo nyika. Tinoona vanomhanyirira kuda kugadzirisa kana nyika dzichinge dziri nyika dzinoonekwa sekuti idoko pane zvematongerwo enyika kana kuti pane zveupfumi. Nyika dzakaita sana Lesotho kana vana Swaziland vanokurumidza kwazvo kutaura, asi kana dziri nyika dzinoonekwa sekuti dzine chiremerera, dzine shoko rino, dzine zwi riri pamberi seZimbabwe kana kuti Angola havatauri. Saka idambudziko guru kwazvo rekuti ngatisege iri kunyaya yekutarisira zvikuru zvinobva zvekusadhaka hakuna zviriko izuru rakapinda nyoka.
Ko ivo vanopikisa vangadai vasina kutumawo here nhumwa kumusangano iwe weSadhak?
Vangadai vakatotuma nhumwa kwete kumusangano weSadhak wega, asi zvakare kunyika dzese dzekutsvagande kweAfrica dziri mukati mesangano reSadhak vachitaura zviri kuitika. Ndo pamwe patinomboshoropodzawo vezvematavanopikisa kuti havakasiri kuti vaityidzane vasimudze mashoko vataure zviri kuitika, uyezve kuti vawane nzira yavangaita yekudonongodza nekunyatsoona chaizvo kuti matambudziko ndeapi, nekuti dzimwe nguva patinoenda ese masangano akazvimiririra vanototibvunza kuti ko ivo vapatano anopikisa vari kupiko, havana chavanotaura kana kuti havauyi kwatiri. Vamwe vanotosora vachiti aiwa tinozombodzoka kana vamhanya kuAmerica kana kuEurope, asi hazvisizvo zvatinotaura isu. Tinongovakurudzira chete kuti ngavasimbise ukama hwavo nenyika dziri kuchemhenze kweAfrica kuti vagare vachizivikanwa kuti variko.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Vamwe vashandi veNRZ pamwe nevari pamujikandi gere vanoti vanovimba kuti urongwa wekumutsuridza kambani iyi uchabudirira sezvo yakakosha munyadzi zveupfumi. Mutorori wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, maonero avo pamusoro penyaya yekusarudzwa kwekambani inonzi ichashanda neNRZ muchirongwa chekumutsurudza kambani iyi, vakamurai moyo vano vemukuru weZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vati vashandi havasati vaudzwa zviri pamutemo nezvenyaya iyi. Munguva pfupi yapfuura, mukuru weboard reNRZ Valari Mavhima vakazivisa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zviri pasi peDiaspora Development Infrastructure Group vari pamwe chete nekambani yeTransnet ndivo vakasarudzwa kuti vazoshanda pamwe neNRZ mukumutsurudza kambani iyi. Asi vamwe vanoti ivo sevashandi havanyanyokoshesa kuti ndiana akasarudzwa kuti aite urongwa uhu, asi vanotarisira kuti mabasa nekodzero dzevashandi dzicharemekedzwa nekambani ipi zvayo ichashanda neNRZ.
Isu chatinoda ndechekuti basa redu rivepo. Chakaipa ndechekuti munhu anouya mangwana ouya oti ndagura pei yako, nhasi wakutanga basa na 7 uchaisa na 7 mangwana makuseni, hapana overtime, todzokera muusungwa watatiri munguva yavarungu. Aiwa, kana zvikauya zvakadaro saizvozvo hatizvibvumiri.
Vabatla Tambo, mutevedzeri wemukuru weCenter for Public Engagement, vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega, vaudza Studio 7 kuti NRZ ikambani yakakosha zvikuru mune zveupfumi hwenyika. Vatiwo kusarudzwa kwezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nekambani yeTransnet idanho rakanaka rinopa mukana wekuti zvizvarwa zvemuno zviri kunze kwenyika zvibatsire kumutsurudza upfumi hwenyika. Vachitiwo danho iri rinobatsira kusimudzira hukama pakati peZimbabwe neSouth Africa. Izvi zvatsigirwawo navamoyo.
Transnet sekambani iri padhuze nesu, padyo nesu paSouth Africa, tirikuti zvinobatsira kusimbaradza hukama.
Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kune mukuru weRailway Artisans Union vaEdmore Africa pamusoro penyaya iyi, asi vati havana chekutaura sezvo vati havasati vaziviswa zviri pamutemo nezvenyaya iyi. Muzvare Mavis Mukai ndiwo mubati wehomwe wesangano reAssociation of Railway Terminated Employees kana kuti ART. Muzvare Mukai vati vanhu vakawanda vakaita saivo vakasiyiswa mabasa muNRZ vari kurarama upenyu hwekunhonga svosve nemuromo sezvo vasati vapiwa mari dzavo dzose.
Tichine mari yedu yakawanda, saka kana recapitalization yacho ichinge yaitwa, whoever achauya as long as achingokwanisa ake kuchibhadhara mari yedu, yakanaka chaizvo. Nekuti kubva pataimu yatakaretrenjwa mari dzedzichikwanikwa mumabhengi, iye zvine mari dzacho hasati dzako. It's over 2 years now tichingodzingirira nyaya one.
Imwewo nhengo yeART vainocent Mupanganyama vatsinhirawo kuti ishuviro yavo kuti kumutsurudzwa kwekambani yeNRZ kusazopera kusina kutanga sezvakaitika kuimwe kambani yehurumende yeZisco Steel.
Vashandi ivavo vanodzidza tsitsi nhasi kuvatarisa. Isu hatitarisiri kuti chikwere chedu chichamedzwa zvigorova zvakadaro.
Pasi pechirongwa chekumutsurudzwa kweNRZ, kambani yeTransnet inotarisirwa kusima mamiriyoni mazana mana emadhora mukambani iyi. Kunyange hazvo zvichinzi panodiwa mabhiriyoni maviri emadhora kuti kambani yeNRZ inyatsoshanda, mari ichasimwa neveTransnet iyi inonzi inokwana kuti kambani iyi itange kushanda zviri nani pane zviri kuitika mazuva ano. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze nezvebhuku ravakanyora nesangano ravanotungamira reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vachibatsirwa nesangano rakazvimirira rega reOSISA. Bhuku rinova rakanangana nekutsvaga nzira dzekuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzikwanise kuita budiriro nechimbi chimbi. Tabata Dr. Kanyenze tikavabvunza kuti Zimbabwe ingakwanisa here kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi kuti ibudirire.
Zvinokwanisika nokuti pane bhuku rakanyora remaDemocratic Development Office ratiri kutarisa nyika dzakabudirira, nokuti zvinonzi nzira inokudzwa vari mberi. Nyika dzakaita sana China, dzakaita sana Japan, dzakaita sana Taiwan, Malaysia nedzimwe dzakadaro dzekuAsia dzakapindawo mutsaona dzatiri kupinda nadzo. Asi pavakangoratidza kuti vave kuda kuti vaite zvinhu zvavo zvakasiyana vaona kuti nyika dzavo dzifambe nyika dzavo dzakaita zvekumanya chose zvinhu zvikafamba vanhu vakabviswa muurongo nenguva diki diki saka zvinoreva kuti muzimbabwe zvinogona kuitika asi zvinhu izvi zvinotoda utungamiri hwakashanduka utungamiriri hune zvipo zvevanhu pamusoro utungamiriri hunofunga vanhu utungamiriri hunoita kuti upfumi hwenyika hushandire vanhu kwete kuti upfumi hwenyika hushandire vashomanane
saka bhuku renyu rinonzi uye muri kuri parura rii Dr. Kanyenzi
rinonzi Towards Democratic Developmental States in Southern Africa takatarisa nyika dzakaita seAngola Botswana Malawi Namibia South Africa neZimbabwe saka tichitarisa nyika dzekuasia maitiro adzakaita tichiona kuti nyika dzeSouthern Africa dzandataura idzi dziri mashure chose maringe nekusumudzwa kweupfumi hwenyika nekubviswa muurombo kwevanhu saka tiri kuratidza kuti zvinogona kuitwa asi zvotoda kuti pange paine utungamiriri hwakati twasa twasa hune zvipo zvevanhu hunoita kuti vanhu vaunganidzwe vabatane pamwe chete vachitakarisa chinhu chimwe chete chekuti vasimudze kwavazi zveupfumi hwenyika
pane urongo hwekuti here mugovanewo pfungwa dzenyu nevari muhurumende pabhuku ramakaparura kunyika dziri kuchamhepi kuafrica idzi
hongu ndozvatakatorinyorera zvokuti kutotsamwa kwatakaita kuti tingarambe tichitambudzika nyika ine upfumi hwakadai nyika yakadiwa namwari zvakadai ine zvinhu zvakawanda vanhu vakadzidza kudai vanhu votambura nokushaya votambura nenzara votambura nokurwara asi tine upfumi hwakasimba kudai tikatoda kuti tidzidze kune nyika dzimwe dziri mberi kwedu nekuti nzira inobvunzwa ari mberi kuti tione kuti vakazviita sei mukatarisa nyika idzodzo zvinonyatsoratidza kuti hazvisi kure kure zvingori pautungamiriri utungamiriri ukangoita zvinhu zvinobata vanhu zvinoita kuti zvipo zvevanhu zviitwe zvinoita kuti zvinhu zvinobata vanhu zvakaita sokudya zvakaita sokupfeka zvakaita sezvipatara zvekudzidza zvinhu zvakaita sedzimba dzinodiwa nevanhu kuti vagare zvavanofambisa transport zvinhu zvinokosha nemabasa kuti zvinge zvichitanga kuitwa nekuti marights evanhu saka anofanira kunge achibatwa nokuti anobata upenyu hwevanhu zvakaita sechikafu zvakaita seutano zvakaita sekudzidza zvinhu zvinokosha
nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro nareverend paul chakwamba vemethodist church vachishanda vari kuchikomba kumashonaland east tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamirawo sei munharaunda yavo
zviri kuratidza zvikuru kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka hakuna dambudziko ratati taona pari zvino nzara iri kuratidza kuti hakuna munyika yedu yezimbabwe saka tinotendana naizvozvo izvo even zvamatongerwo enyika tisati takuona kutyisa kwazvo zviri kuratidza kuti zviri kufamba zvakanaka
ngatimbotarisei nenyaya yegoho here mwaka uno vanhu vakanyatsokohwa zvakanaka here muri kuti nyaya yechikafu inenge iri nani pari zvino
ya vanhu vakakohwa zvakanaka chaizvo zvoda kutenda mwari kuti mvura yakanaya yekutarisira kuti vanhu vese kunzvimbo yekweduku chikafu chakazara chaizvo zvokuti vanhu vari bhizi kuendesa kugrain market bottom
saka zvii zvinowanzorimwa munharaunda menyu
munorimwa chibage nenzungu ndo zvinonyanya kurimwa zvikuru
tochimbotarisawo vamwe vaye vanoshaya nherera vamwe vaye vakwegura imi muri reverend munenge muchibatsiranawo sei navo mudunhu menyu
isusu mudunhu medu tinobatsirana navo tine organization inonzi Christian Care zvikuru tine imwe organization specifically yakanangana nezvekuchechi kwedu inonzi yemedra tinoidentifya vanhu vanonetsekana zvikuru vakura tovanyora mazita tovabatsira kana vane zvechikafu zvavanenge vachida tinogona kuvabatsira
saka mungati muri kubatsira vanhu vakawanda zvakadii
zvinoenderana nokuti vanhu vatipa vanhu vakawanda zvakadii as of now hatisati tanyanya kuwana zvingava zvichikonzeresa kuti vanhu vangade kubatsirwa because vanhu vakakohwa zvinenge zviri kuratidza kuti nzara nofunga ingatozoonerwa kure kurewo
saka imi chikafu munei machiwana kupi munorimawo here kana kuti munotsvaga vamwe vanokubatsirayo
tinotsvaka vanhu vanotibatsira zvikuru nguva naimwe. Tine yatinoti yeharvest inounganidzwa navanhu zvikuru yatinenge tichikwanisa kutibatsirawo vanhu vatinoona kuti vanoshupika. Iorganization yedu yatinoti yemedrai inobatsirawo zvikuru, inotsvakawo vanovabatsira zvikuru kune vanenge vachitambudzika vaya kuti vawane kubatsirwa. But as of now hatisati tawana makeses iwayo anoratidza kuti kuna vanhu vazhinji vanoda kuti vabatsirwe.
Mataurawo kuti panyaya dzezvematongerwo enyika zvinhu zvakatigadzikanei mazuva anaya, asi tiri kuona kuti taakupinda musarudzo. Mungapawo kurudziro yakaita sei kune vanoita zvematongerwo enyika imi henyu muri kuchechi?
Tinotenda urudziro hatiregedzi baba. Tinobatsira, tinonge tichiparidza zvikuru. Iko zvino zvakutotibatsirawo nesu kuti tidzidzise vanhu kuti aiwa shoko ramwari ngaritungamirire pamberi, vanhu vadanane vawirirane, nokuti shoko ramwari rinorarama nokusingaperi. Asi zvemisangano izvi zvinopera, asi shoko ramwari tikadanana sevanhu vanogara munzvimbo imwe chete ndozvinhu zvingange zviri zvinhu zvakanaka.
Avo vanga vari Reverend Paul Chakwamba veMethodist Church vachishanda vari kuchikomba kumashonaland East, vanga vari parunare kuchikomba kwakare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mutanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tiri kuita hurukuro yedu yekupedzisira nezvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakashanya iko kuno kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship chinozikanwa nezita rekuti YALI. Taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemumwe musikana wechidiki anga ari pachirongwa ichi. Tichange tichikurukura naye kuti atiudze kuti akaona sei chirongwa ichi uyezve zvii zvaachaita achinge adzokera kumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, titaurei zita renyu uyezve kuti makaona sei chirongwa ichi.
Maita basa, inini ndinoitwa Shalin Chekenya. Ndiri pano ne Mandela Washington Fellowship. Ndiri founder we organization inonzi Stand Foundation. Iyo inomirira kodzero dzevana vasikana. Tinofaita kodzero dzese dzinova affecta in mukurarama kwavo.
Mungati izvi zvamakadzidza imo muno muAmerica zvamuchaenda kunoita kukumba kubatsira vanasikana nevana vechidiki vari kurodzwa vasati vabva zera?
Muno muAmerica ndakadzidza kuti zvoni mwana wega wega ane right yake, kodzero yake yokuenda kuchikoro. Ende vana vese vatinoona kunyika dzedu vasiri kuenda kuchikoro vanorodzwa because vanotengeswa nemombe, vamwe vanotengeswa nembudzi chai, vamwe nehuku. Izvo zvinhu zvinoitika not only muZimbabwe asi zvoitika mativi mana ose enyika muAfrica. Skaini ndadzidza kuti vana ava vakazhinji vanoonekwa nenjodzi dzakadai nokuti kune poverty yakanyanya, vanhu vari kunyanya kutambudzika zvokuti munhu anofunga kuti zvinani kutengesa mwana wangu kuti ndiwane mari.
Saka chii chamuchaita kuti chirongwa chenyu ichi chibudirire nyanya kumaruva? Pane zvamakagadzira here zvamuchakwanisa kuenda kunopakurirawo vamwe vasingakwanise ivo kuti vawane dzidzo?
Tavaona kuti zvoni zviri nani kuti titsvage nzira dzekubatsira vana ava kuti zvoni vakwanise kuona access to education. Tine masticker tinawo anenge ane ematextbook, anenge ane mavideos emathematics, science, aya anokwanisa kuwanikwa nevaya vasingakwanisi kuenda kuchikoro because maybe vakaita school dropout arodzwa mwana mari yekuenda kuchikoro saka izvi tinozviisa pa computer and then tozviisa pa centers ari ma rural and marginalized communities zvokuti vaya vana vanokwanisa kuma accessa vokwanisa kuona access to an education iri cheap isingabhadharwi iri for free
toonazve kuti munguva yapfuura pane bhiri riri kuda kuzodzikwa iro semutemo yekuti avo vanenge vawanikwa vachibhinya nyanya vana vasati vabvazera vanogona kuzopuwa mutongo wakasimba munoona sei bhiri iri
iri bhiri rinondifadza zvomene nekuti ndiri mumwe wevakadzi vakabhinywa nematsotsi rimwe zuva ndichifambawo zvangu ndichienda kuchikoro saka ndinoona kuti bhiri iri ibhiri rinoita kuti society yedu isafunge kuti zvoni ukabhinya mwana hapana chinoitika kwauri zvine makune maconsequences ende pane maconsequences akadai soo vanhu vanopedzisira vasisaite macrimes akadai soo
toona kuti uri kutaura iwe kuti pane zvimwe zvawakadzidza tarisa zvawataura izvi kuti pane zvakaitika iwe semusikana wechidiki uyezve nemamirira akaita zvinhu kumusha unoona zviri zvii zvakadzidza zvawakadzidza kuno zvauchanoitawo kumusha kuti zvibatsirewo vamwe vasikana nevana vechidiki
inini ndakadzidza kuti zvoni kunoku zvavanoita vane mainstitutional policies avanenge ari pamachikoro vamwe anenge ari national anenge achitaura kuti zvoni ukaita zvakadai zvakadai kune maconsequences akadai saka inini ndakatorawo concept yandoda kunoimplementawo kumusha yekuti pachikoro chega chega panenge pane module inenge iri compulsory
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Muzvare Shaline kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Notenda zvikuru Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemabasa anonzi akabatwa naamai Shuvai Mahofa avo vanga vari gurukota redunhu remasvingo vakashaya nemusi wemuvhuro. Amai Mahofa vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika uye vari kutarisira kuradzikwa kumarinda anovigwa magamba kuNational Heroes Acre. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakamboshanda naamai Shuvai Mahofa mubato rezano PF uye vakambovewo zvakare gurukota redunhu remasvingo vakuda kwachebhasikiti avo vave nhengo yebato reZimbabwe People First. Vabhasikiti imi makambenge muri gurukota redunhu remasvingo kuchizouyawo amai Shuvai Mahofa makatarisa basa ravakaita munogutsikanawo here naro munguva yavakanga vari gurukota remasvingo?
Chokutanga tinoti tine urombo nekushaika kwakaita mai Mahofa pamabasa avo kumasvingo ndandisinganyatsotarisi zvangu kuti pavakazoita chaipo ndepapi pandingataura nezvapo nekuti chokutanga ndinoziva kuti pavakamboti vabhasikiti vanga vachitadzisa vanhu kutora minda yenzimbe yekutongadi vakaenda vakambondodira vanhu ikoko Mahofa leta vakanyoresa ose akazokanzurwa navamugabe achinzi hai vakanganisa ndokutevera kwatataisa vanhu kuchingwizi but zvinhu zvacho hazvina kubudirira nekuti vanhu vatatakagadzika ikoko vakaramba chandingangotaura kuti kuda takazoitika varipo indakasiya dhamu retekwemukosi rava 95% complete saka ka 5% kekuzopedzisa kakazopedziswa vavapo saka ndo chimwe chidimbo chandingataura nezvacho.
Ko panyaya yekuti amai Mahofa vaitwe gamba renyika munowirirana nazvo here izvi vabhasikiti?
Ndofunga ugama hwavo hwangotariswa kuti munhu aishandira musagano kwenguva yakareba ini handina kumbobva ndavavenga kuti vakatora chigaro chandandii nacho nyangwe zvavo vaimbitsoropodza pane zvandaita izvo ndokugara kwakwevanhu but zveugamba hwavo handifungi kuti hune chokuita nezvedevelopment asi kuti chikuru nezvekuita nezvekubando repati.
Pane vamwe vaitaurawo navo nevatori venhau mudunhu imomo vaichema nenyaya yemhirizhonga vachiti munhu anga achikurudzira nyaya dzemhirizhonga. Imi mune zvamungataurawo here pamusoro pazvo?
Kuzano kana uriko vanokurudzira mhirizhonga ndo vanonzi vanoshandira musangano. Ndo mashandibwe emusangano wacho kune vamwe vacho vanoita because tinoziva kuti kune umwe muo veteran akapondwa kuchinzi vanhu vato vatumwa namai Mahofa nekukurudzira violence imwe yanga yoitika mudikita kumabyelection zvinhu zvatinonzwa izvozvo zvavaitaura nemuromo wavo.
Imi muchaonekwawo here muchienda kumarinda kunoradzika amai Mahofa savabasket?
Ini chandinongoita kungoti kundobata maoko ndinoita nekuti inhamo yawira mumusha medu mumasvingo. Asi kuzoenda kuirosuko chinonetsa ndechekuti vezano PF haungazivi zvavanoita vakangokuona ikoko kwavanga vari kunhamo yamai Mahofa vava vachirovana pachavo mupaki imomo. Kuti umwe waenda kundochema nhamo tinoziva naJabhunu kudzi MP Jabhunu naminista Muzembe vavo svoorerwa ikoko vachinzi vabvepo vabvepo nezvemafakisheni. Zvino kuzoti isu veimwe pati pamwe vamwe havazotifariri otherwise tingadai taita zvedu. Bhaibheri rinotiti chemai nevanochema. Saka ndinotomanikidzwa kutoti nditochema nenhamo yamai Mahofa nekuti ndiamai ende tinokoshesa madzimai.
Aiwa, tinotenda zvikuru vabhasiketi kuwana nguva yekutaura nesu.
Zvakanakai.
Manga makateerera kuna vakuda kwashebhasikiti vakambove gurukota redunhu remasvingo asi vave nhengo yebato reZimbabwe People First muchirongwa chedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokupai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Asi iko zvino tochimbokupai kambo takangodaro kambo ke Zim Denzel kubva kuna Killa T. Kambo takangodaro kubva kuna Killa T. Tabatasuka kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatungamiri veSADC avo vari kusangana muPretoria voshorwa nekusagadzirisa nyaya dziri kunetsa mudunhu ravo. vamwe vashandi pamwe ne vari pamujikandigere vekambani NRZ vanoti urongo wekumutsiridza kambani uyu wakakosha zvikuru sezvo ichibatsira upfumi wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri. Tokusiyamina Chris Kande munhau dzechindebele.